Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nhau zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kilohertz pamedium wave, 4930 pashort wave, 15580 kilohertz pashort wave ne 6080 kilohertz pashort wave. Munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitefenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pafacebook page edu ye VOA Shona nekujanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.